Ndiri mufundisi muno muAmerica. Takatangawo ministry yedu samaZimbabweans muno muAmerica. So ndangonzwawo nyaya yandirwadza iyi yetrafficking yevana vemuZimbabwe. Oh my God. Kana ndine chinchambondirwadza muupenyu hwangu. Tanga tichitaura zvenhamo yekushayikwa kwechikafu nemabasa nene. But chazonyanya kundibata kuziva kuti isusu semadzimai tisu takawanda even muchechi chaimo chaimo. Kana zvasvika ipapa apa. Paakuda kama madzimai anosumuka apa. Paakuda kuti mudzimai weZimbabwe tisimuke nekuti vanasikana vari kutorwa vachiitwa human trafficking. Zvafanana nevanhu vanopiwa mbeu vonogeza vokanga. Apa ndozvakuitika apa. Kureva kuti doesn't matter kuti tiri maminister madzimai makuru, doesn't matter kuti tiri vafundisi kana chi, mbeu yaparara. Vana veda, ndoo ramangwana redu. Kana tanyarara chisiya zvinhu zvakadai zvichitika. Tozodii. Kochechi. Iri kuitei. Hatinyongo paridzana kavasikana takagara mukati muchiparidzana pachedu nyika ichiora ichiparara kudai. Ndo kingdom yacho, kingdom kusumuka. Kuenda kunzoko mucommunity. Inguva yakwana kuti prophet yakufanha kubuda kubva muchurch yopinda mucommunity. Church ngaibude iende mucommunity muvana. Nekuti tikaramba tichingoti tiri kuparidzana takagara muchurch vana vasikana vachiparara madzimai takanyarara tichiti tiri mudzimba dzedu. Tiri kuitei.
Imi munoona zvichigadzirisika sei semadzimai ari diaspora tunoona machema chema chaizvo nekutapwa kwakaitwa vasikana ava nemadzimai vamamwe.
Ini changu chiri pamwe pangu samufundisi. Ndoda kuti madzimai eZimbabwe ngatibatane. Kumusha ikoko tikatanga kubatana kumusha nekuti ndo tiriko katisu tirikoka vana mai tiri kuzviona zviri kuitika izvi takagara mudzimba takanyarara ndichingoti ndine murume wangu nemhuri yangu handinei nazvo zviri kuitika izvi muzukuru wako nyangwe dai akasava mwana wako pamwe ndite mwana wako mwana weZimbabwe mwana wangu muno mudiaspora ndikaona mwana weZimbabwe auya handiregere kuti ndichazoti zvichadzenge zvichazobatsirwa nananhingi pandangonzwa kuti mwana weZimbabwe ndotomhanya mwana wokumusha kugadzirika kwazvo kusimuka kwemudzimai nekuti mudzimai akasimuka nyika yasimuka madzimai akabatana nyika yeZimbabwe zvinhu zvichashanduka. Vana vedu vasikanava tisu totova protector vana mai kwete kuti tibike sadza tiri mudzimba dzedu tichingoti hamheno zviri kuitika ikoko hatinei nazvo. Zvakuda kuti tisimuke madzimai eZimbabwe zvikuru sei madzimai makristu koinga wani musoko ramwari muna naDibhora vakaona kuti nyika yoparara zvakuitika pano handizvoba akasimuka mukadzi anonzi Dibhora akamirira nyika yake. Kune mukadzi ari musoko ramwari anonzi Abigail akanga wa murume oparadzisa nyika nekuda kwepfungwa dzake akasimuka Abigail akaenda kuna Davida akati yevo hazvina kudaro ndo madzimai atiri kutsvaga izvino vana Abigail ndo madzimai atiri kutsvaga vana Dibhora vanomira pamukaha vana Rahabi vanomira pamukaha madzimai eZimbabwe kana tiri kunamata pachokwadi we need to rise up tisunge zvihuno sana mai tinonamata takagara mumacloset kusvike piko ngatisimuke tapedza kunamata mwari ari kuti ndazvinzwa ka vanasikana veZimbabwe tinonamata tinotsanya tinogara pamabvi pati yakwana nguva yekuti madzimai asimuke kubva pamabvi toita action ndiye ndiri kudaidzira ini action time.
Kana muchiti action time mai makai mune muchireve izvi zvingaitwe nemadzimai nyanyari muno mudiaspora panyaya iyoyi yekupambwa kwevanasikana.
Ini ndikufunga kuti madzimai tiri muno mudiaspora taakuda kuti tiise musoro pamwe chete kwete mazvake mazvake tochitanga kukurukura kuti ko zvazvadai so chekutanga mudzi wacho inhamo iri kumushaka chero dai ndikafunga mhuri yangu inini kuti ndo inorarama nekuti ndiri diaspora kwachachengeta rumwe rudzirwe sorwu ndianiko vasikana tinavo vana nherera vasina baba vasina mai kune vana vanogara nanambuya hakutorina kuti vanorwa nepi rubatsiro rwacho saka rwakuda kuti umwe neumwe pauri woona kuti zvino zvandiri muno kana ndine advantage yekukwanisa kutsvaga vanokwanisa kutibatsira rubatsiro muno ndonguva yacho taakutova maNGO chitisu isusu mana mai tosumuka tobatana toronga ronga saka dai tangosumuka vana mai kubereka kunorwadza hazvina basa kuti mwana uyu handimuzivi but kana ari mwana weZimbabwe mwana wangu kutambura kwemwana weZimbabwe kutambura kwangu kurwadziwa kwemwana weZimbabwe kurwadziwa kwangu kana tikarega vanasikana vachipararava yevo madzimai eZimbabwe takanga mbeu future ichazodii kweZimbabwe vasikana ndiye ndiri kuchema ini.